Mangwanana kana kwa watereri, tinosangana zvakare mangwanana nhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 31, 2018. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa emukwekwe anorambidza MDC Alliance kuita musangano muguta iri nemusi wesvondo achiti anotyira kupararira kwechirwere chemanyoka chetyphoid chinonzi chiri kunetsa munzvimbo iyi. Masangano anomirira vatapi venhau munyika anoti haasi kufara nekudzingwa mabasa zvisina tsarukano kwevashandi nekambani yeZimbabwe Newspapers. Vatambi vetsiva vemuZimbabwe votarisana nemukana wekamwe chete muupenyu hwavo apo vari kupinda munhandare manera anhasi vachirwira mabhande emuZimbabwe neemuAfrica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa emukwekwe anonzi arambidza MDC Alliance kuita musangano muguta iri nemusi wesvondo achiti anotyira kupararira kwechirwere chemanyoka chetyphoid chinonzi chiri kunetsa munzvimbo iyi. Mubatanidzwa weMDC Alliance wakanga waudza mapurisa kuti uchange uchizoita musangano kumbizo uko kwanga kuchitarisirwa zviuru gumi nezvisere zvevanhu. Zvichitevera danho remapurisa iri, mutauriri wemutungamiri weMDC Alliance Vanelson Chamisa, Dr. Nkululeko Siwanda, vaudza Studio 7 kuti bato ravo raendesa nyaya iyi kumatare edzimhosva vachiti vanoda kuzivisa vatsigiri vebato ravo kuti musangano uchaitwa nesvondo sekuronga kwanga kwaitwa. Tanonoka Wande weStudio 7 abata Dr. Siwanda kuti tinzwisise nezvenyaya iyi.
Vari kuti ivo kune typhoid, asi tinoda kukurudzira vana vemuZimbabwe kuti musatye, uyai kurali nekuti tatomhanya kuenda ku High Court nekuti nyaya vakataura yekuti kune typhoid haina kana nemusoro wese.
Saka muri kungoenderera mberi kunyange maudzwa kuti kuda pamwe kune chirwere chinotapuriranwa.
Chiko chirwere chacho ichocho chakawanikwa kugweru kwete kukwekwe. Saka vanhu ngavasatye, ngavauye votaura napresident vanenge variko pamusangano iwono.
Manje hazvizokupinzi pakaoma kuchinzi maramba kuteerera murayiro.
Aiwa kaza, tinotaura ndezvekuti isu tisaenda kuhigh court torangarira kuti high court ichaziona kuti zvavari kutaura izvi ndezvekutya, kuti havadi kuti tiite misangano yedu.
Saka vanhu
mavakuti hazvina chokwadi izvozvo.
Makutsikana kuti zvakataurwa izvi hazvina chokwadi.
Hazvina chokwadi mukati nekuti vanhu vaitaura zvava kuti typhoid inotaurwa iyi iri kugweru haisi kwekwe. And munorangarira zve kuti musi wesondo iyoyo nesondo rapera iri vanhu vakaenda kuchechika kwavakasangana vakawanda. Vanhu vanopinda masupermarkets vachidaro, hapana chakaipa chinenge chichiitika. Saka chozotanga kuitika nokuti isu taita musangano nenyaya iyi.
Ko kana pakawanikwa zvimwe zvinokanganisika mungazo zvifambisa sei?
Tirangariri kuti panoitika zvimwe zvinokanganisika. Vana vemuZimbabwe vanoziva kuti mumwedzi miviri yapfuura iyi takaita murani dzanosvika 85 record indhistri yenyika yedu, asi hatina kuwana zvakatinetsa. Mukaona taita zvinotinetsa tinenge tatonetswa neiyo hurumende iyo.
Saka rali iri kuenderera mberi
zvacho.
Vanhu venyu makavataurira, munovataurira sei kuti vauye kumusangano?
Vanhu vedu kavanongouya vega, takataura kuti president vava nemovement angotaura munhu one kunomuka kwane vanhu 10,000. Ndo zvatinoita izvozvo kuti vanhu vanofamba vachitaurirana kuti kwaita musangano.
Vanga vari mutauriri wemutungamiri weMDC Alliance Vanelson Chamisa, Dr. Nkululeko Siwanda vari parunhare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Munyori wezvemutemo mubato rezano PF vamunyaradzi Paul Mangwana vanoti parizvino bato ravo harina urongwa hwekuita hurumende nemubatanidzwa nebato reMDC Alliance rinotungamirwa navaNelson Chamisa. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakazivisa kuti mukova wavo vakavhurika kuita nhaurirano navaChamisa. Asi vaChamisa ava vakarambawo zvehurumende yemubatanidzwa vanoti hakuna munhu kubva kuhurumende kana bato rezano PF akauya kuzotaura navo zviri pamutemo nezvenyaya yenhaurirano. Blessing Zulu Studio 7 abata vaMangwana akavabvunza kuti sei pasina atasuma vaChamisa nezvenhaurirano.
Kana president vachida kuita meeting na vaChamisa vachaziviswa. President vaMnangagwa havana chizvarwa cheZimbabwe chavanoramba kutaura nacho. Saka Chamisa ndoumwe wavatungamiriri vemaopposition parties ari muno muZimbabwe. I'm quite sure that if he's patient enough, kana nguva yekuti aonekwe yasvika, invitation ichauya kwaari. Mazira andinoita baba vaMnangagwa ndeyekuti havana chizvarwa chavo chavanoramba kukurukura nacho kana paine nyaya dzoda kukurukuru. Ende tinozviziva kuti vaChamisa vakabuda varivo number 2 pamaelections, kurova kuti vane support as an opposition leader yakakura muno munyika. Saka kanguva yaiyekwana aakavandira nhasi vagadzi madebit avo vachaenda mberi nokunausa macabinet minister zavo nemamwe mabasa akati wandei akavapesana navo. Ngavapore zvavo baba vaChamisa, vachaonekwa napuresident weZimbabwe.
Tootarisawo zvimwe zvavanga vachisimudza, nyaya dzekuti kuri kuti nhaurano dzaitwa vanoda kuti pavandudzwe zvimwe zvinhu zvakaita semashandiro ZEC, vachitaurawo nyaya yekodzero dzevanhu kuti dzinofanira kuremekedzwa. Munotikowo kudii sebato rezanupf?
I'm quite sure those are issues dzinogona kudiscusiwa. We cannot say the situation yedu iri perfect, we should always try to improve. Saka kana vakagadzirawo agenda yavo zvakanakanaka, asi ngavaziveka kuti kana vaine agenda yavanoda kukurukura nayo nomutungamiriri wenyika yeZimbabwe havatange vataurawo idia. Ndo panomboti kanganisei vaChamisa, vanofanira kuziva kuti nyaya dziri kupinzwa kudare nomutungamiriri wenyika dzinotumirwa under confidential cover, vodiscusa behind closed doors, tozoziviswa zvabuda munhu aurwa. Dai vakangodzidza izvozvo ripotidzo kuchikoro nezvekutonga nyika zvakatisiyanei.
Mubato rezanupf mune vamwe here vaMangwana vari kuti ngapaumbwe hurumende yemubatanidzwa kana kuti izvi zvinenge zviri kuna vaMnangagwa?
Handisati ndazvinzwa zvehurumende yemubatanidzwa. We don't go for elections so that we create a coalition government. We go for elections kuti citizenry yenyika idetermine kuti party inodiwa kudarika dzimwe dzose ndeipi. In this case zanupf ine 2/3 majority. Ini ndichi zvitaura ndakamira inini as a political leader. Pfungwa dzangu dzinoti handioni basis yokutorota tichiita inonzi inclusive government. If you want to see a weak government, form a coalition government. ZANU-PF wants to lead this country to prosperity. Inogona kuzviita izvozvo nokuti ine 2/3 majority in parliament, ichicreata mapolicies ayo achinopasa kuparliament ichipusha agenda yayo without contamination. Kana ruzhinji rweZimbabwe razotiwo vaChamisa tongai gore iroro, vombotongawo vachiita madiro ajojina, vachiisa mapolicies avo, vachapusha through parliament vasina contamination inenge ichibva from another party. I believe the ZANU-PF yakaisa manifesto yayo ikaitengesera ruzhinji. Manifesto ikatambirwa vakawana 2/3 majority in parliament. VaMnangagwa vakawina as a presidential candidate. Vanofanira kupusha agenda yavo yakavawinisa. Kana vachida kuita an inclusive government or a coalition government, votombodzokera back kuma general supporters avo ezanupf, ovaudza kuti mogai mimi namaMP enyu makonewa, modawo kubatsirwawo naChamisa navamwe. Kana vanhu vadero ndiona ndo zvinogona kuitika. Asi maonero angu ndokuti nevhoti yakapuwa ZANU-PF, there is no need for us to be contaminated nepfungwa dzoMDC.
Asi katakanzwa vamwe vakarwa hondo ava vachikurudzira kuti ngapaitwe nhaurirano dzakadai.
Ai, vakarwa hondo vari kuti ngatigare munyika yedu murunyararo. Havasi kukumbira. Kana wese akasada political side, achakudzai kuti a coalition government is the weakest form of government.
Munyori wezvemutemo mubato rezanupf vamunyaradzi Paul Mangwana vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Masangano anomirira vatapi venhau munyika anoti haasi kufara nekudzingwa mabasa zvisina tsarukano kwevashandi nekambani yeZimbabwe Newspapers, uye masangano aya anoti achagara pasi nehurumende nechinangwa chekuti kambani iyi isiye katsika aka. Godwin Manguza anotipa nyaya inotevera.
Masangano aya ayo ari pasi pemedia lines of Zimbabwe anoti anoshushikana zvikuru nekuti vashandi vekambani vatatu vanoti vamunyaradzihuni vanga vari mutevedzeri wemupepeti webepanhau rekambani reThe Sunday Mail nevamwe vakuru veimwe nepfenyuro yekambani iyi yeCapitalk vaNapoleon Nyani naMuzvare Ruvheneko parirenyatwa vakadzingwa mabasa mazuva mashomanana apfuura pasina zvikonzero zvakajeka. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuZimpapers panyaya iyi, asi vanoziva zviri kuitika vanoti kudzingwa kwevatatu ava kune chekuita nezvematongerwo enyika. Zvinonzi mashandiro evatatu ava haana kufadza vamwe vakuru vakuru muhurumende. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa muMedia Lines of Zimbabwe vaNigel Nyamutumbu vaudza Studio 7 kuti havasi kufara nemabatirwo akaitwa nyaya yevatatu ava.
Zvatiri kutaura ndezvekuti aiwaka vatapi vanhau vanofanira kusunungurwa kuti vabate vabasa ravo vasina wavari kutya kana kuvhunduka. Vatapi venhau vanhu vakadzidziswa basa ravo, havafanira kuti vaudzirwe zvekuita nehurumende kana naani zvake. Zvinhu zvataitarisira kunge zvakapfuura munguva yaitungamirira vamugabe.
Vati vaitarisira kuti zvinhu zvichashanduka muhurumende itsva yavamunangagwa, asi hapana chashanduka sezvo vatapi venhau vari kuramba vachidzvinyirirwa.
Tiri kuda kuti tive nemusangano nehurumende hwatichati aiwa nhau dzatiri kunzwa idzi kana dzine chokwadi madziri aiwa ngazvimire. Tida kuti isusu donjo rehurumende kana riri rekuti Zimbabwe is open for business, kana kuti donjo rehurumende kana riri rekuti iwo vasunungura nyika, munhu nemunhu akasununguka kutaura zvaanoda, munhu nemunhu akasununguka kuita zvaanoda. Kana kuri kudaro aiwa isusu tinoti ngatikurukurei.
Vanyamutumbu vakurudzirawo vatapi venhau kuti vaite basa ravo pachena vasina divi ravakarerekera, uyewo vati makambani ese zvekutapwa kwenhau anofanira kuvhara kana asingade kuremekedza kodzero dzevatapi venhau dzavanopiwa nebumbiro remutemo wenyika. Imwe nhengo yebhod rinomirira vapepeti venhau munyika reZimbabwe National Editors Forum vaBarnabas Tongana vaudza Studio 7 kuti zvakaitwa nekambani yeZimpapers hazvina kunaka. Vanoti kunyange mutapi wenhau akakanga nisa anofanirawo kubatwa zvine hunhu kwete kubatwa sembwa.
Zvakanga zvapera izvozvi panguva dzaProfessor Jonathan Moyo. Tinotarisira kuti vakuna kumaministry ikoko, Minister of Information, vachange vachitora mitano yekuti kana munhu akanganisa anoendeswa through ma laid down procedures mumabasa imomo, kwete kungomuka munhu achinzi abva kuita kunge tiri kusenzera kumasoja kwekuti munhu anongonzi paparedi chipo wangobva.
Media Lines of Zimbabwe inoti zvaitwa neZimpapers zvinoratidza pachena kuti hurumende itsva iyi haina urongwa hwekuti vatapi venhau vashandi vakasununguka, uye inoti zvakaoma kuti munhu aite mutapi wenhau muZimbabwe. Paakapinda vamunangagwa panyanga muna mbudzi gore rapfuura, Zimpapers yakadzinga vamwe vatori venhau vaifungidzirwa kuti vainge vakarerekera kuvanhu vanonzi ndivo vaifurira vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, vakaita sevaive gurukota rezvedzidzo yepamusoro vaJonathan Moyo. Nhengo dzesangano reMedia Lines of Zimbabwe dzinosanganisira Media Monitors, Media Institute of Southern Africa Zimbabwe Chapter, Zimbabwe Union of Journalists ZUJ, Zimbabwe National Editors Forum ZINEF, Gender and Media Connect GMC, Media Center, Zimbabwe Association of Community Radio Stations ZACRAS, Voluntary Media Council of Zimbabwe VMCZ, ne African Community Publishing Development Trust ACPDT. Ndakamira Studio 7 Marare, ndini Godwin Manguja.
Chi Chirongwa che Studio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa che Live Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM. Musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Sangano reChildline Zimbabwe rinopa yambiro kuvabereki yekuchengetedza vana munguva yeHarare Agricultural Show richiti makore ekumashure vana vadiki vanoshayikwa kana kurasika zvinozokonzera matambudziko kumhuri dzavo. Mukuzeya nyaya iyi mukuru wesangano reChildline Zimbabwe Muzvaro Stella Motsi vaita hurukuro naIvan Zininga weStudio 7.
Isusu chimwe chatiri kuona chiri kunyanyokonzeresa dambudziko iri nderekuti sevabereki atisi kupea attention kana kunyatsotarisisa kuti tisati tati mwana aende kushow ari kuenda nani. Vabereki vemazuva ano vazhinji tinoita kabatikana nemabasa nai, tobva tati mwana enda noumwe mwana. Saka patiri kutuma mwana noumwe mwana zvichanonetsa kushow, ndakazhinji vana vakasiyana makore umwe pamwe itineji zvaanodawo kutarisa kana kuona zvakasiyana nekasisi kana kahanzadzi kake kanzi enda nako kadiki padaka kachafarira zvekukwira maswings zvekuenda pamaslides, asi uyu teenager zvaari kudawo zvakasiyana. Saka attention ichapiwa mwana noumwe mwana chanzizi inenge isiri safe. Kazhinji aakuzosiya aakuteera unokuona zvaari kuda kuona akanganawo taenda nechii noumwe mwana. Saka tinonyanyokuridzira vabereki zvikuru kuti inini sevabereki endai nevana tisatume vamwe vana because ane 17 years kuchienda nesisa yako ine 5 years.
Pane here zviri kuitwawo nesangano rakaita serenyu nemamwewo vanoitawo mastands mushowground imomo vachibatsiridza mapurisa nevarongi vemutambo uyu kuti vana vange vakachengetedzeka?
Hengu, asi chandinoona ndechekuti maorganization kazhinji tinoplana maactivities edu, tinoronga urongwa hwedu hwekuti tikuda kunoenda kuagricultural show, vamwe tichibva tati tikunoita maawareness, vamwe tichiti tikunotaura nekuchengetedzwa kwevana. Asi chatingakurudzire kune vanhu vanoronga Harare Agricultural Show izi vakwanise kuisa child protection kana kuchengetedzwa kwevana vachitora chiri chinhu chakakosha chekuti even vachiri kutoronga kuti mutambo uyu uitwe vaone kuti ndedzipi nzira dzichachengetedzwa vana nadzo. Nekuti chatiri kuona ndechekuti mapurisa vanenge vane programu yavo, Childline ine programu yayo, Department of Social Welfare ine programu yayo yairi kunoita kushow. Asi kana takatarisa nyaya dzevana dzine dzakanaka sei kuti tibatanidze maoko edu tise misoro yedu pamwe chete togadzirira urongwa hwedu hwekuti tichachengetedza vana takamira sei.
Avanga vari mukuru wesangano reChildline Zimbabwe Muzvaro Stella Motsi vachitaura parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Vamwe vemakambani maduku ekuZimbabwe ava vari kuratidzira pamusika wekutenga nekutengeserana muBotswana weBotswana Consumer Fair muCameroni vanoti vari kutsvaga mikana nemazano yekuti vave neushamwari navanamuzvinabhizimusi venyika iyi kana kutanga mabhizimusi sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyadzi wekupfumi muZimbabwe. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Vamwe vataura neStudio 7 mudhorobha reGaborone muBotswana vati kushayikwa kwemari kuri kuita kuti mabhizimisi avo asafambe zvakanaka. Vainocent Dzumbunu avo varikuratidzira pamusika wekuratidzira uyu vanoti shungu yavo kuwana wekuita mushandira pamwe naye mubotswana nekuti bhizinesi riri nani munyika iyi. Vaenderera mberi vachiti kutenderera kwemari munyika yeBotswana ndekwemhando yepamusoro-soro zvichienzaniswa nezviri kuitika kuZimbabwe. Vadzumbunu vaudza Studio 7 kuti kuva nebhizinesi muBotswana iyo ine mombe dzinodarika mamiriyoni matatu nekuraudzira kungavabatsira kuderedza mitengo yekugadzira zvinhu sezvo vanenge vowanira matehwe pedyo.
We believe in cash cash kunyanya. Ndo rimwe donzo redu hombe chayo chairo. And even from the government's perspective, kuti titokwanisa kuita kana kutokwanisa kuwana mapartnerships nevamwe vama SMEs vari kunoko. Tinogona kuita partner navo toita mashops atinenge tichitengesawo zvinhu zvedu pamwe chete naivo kana kutoita joint venture kuti totogadzira bhutsu dzacho kunoko. Tiri pamwe chete zvinhu zvekuno kuBotswana kunoredza yakawanda kudarika kuZimbabwe. Mune mombe dzakawanda. Saka maybe if you venture kuti tinogona kuita come out something.
Mumwe ari kuratidzira pamusika uyu ndivatafadzwa kukwe avo vanogadzira mabhegi, bhutsu nezvikwama nematehwe emombe. Vakukwe avo vari kuratidzira rwechipiri pamusika uyu vanoti vanokadzi vakawanda vekuBotswana vanofarira kwazvo mabhegi echidzimai anogadzirwa nedehwe.
Ndinoita maleather products ndauya kuBotswana kuzo exhibit ama products andinawo vane kuBotswana vanofarira maproducts eleather.
Vachitaurawo neStudio 7 amai Gertrude Kachisi avo vanoita zvekusona nekuruka madoiri vanoti Botswana inyika ichakanakira vana muzvina bhizimisi avo vachiri kukura. Amai Kachisi vanoti basa rinogona kumira nenyaya yekuti vanenge vasina mari mumaoko yekuti vahode zvavanoshandisa mukusona nekuruka madoiri avo.
Kuma agricultural show tinosienda kunotengeseka futi asi kunoku takaona kuti kana tine zvinhu zvekuZimbabwe zvatakatanga kuyana zvo zvavanofarira zvinotengeseka.
VaGeorge Chumanya nzve mune zvekutengesa nekutenga uye vachidzidzisa paKaboroni University College of Law vanoti kushayikwa kwemari kungaita ruzhinji rwemabhizinesi madiki vakundikane. Musika wekutengeserana weBotswana Consumer Fair uyu wave nemakore gumi nematatu uchiitwa uye uchapetwa nemuswati Gunyana. Nyika dzakawanda dzinoratidzirawo gore negore. Ndakamirira Studio 7 muno muKaboroni muBotswana. Ndini Shingirai Madondo.
Makateerera kuStudio 7 tichitevenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC.
Zimbabwe yave nemutungamiriri mutsva vaEmerson Mnangagwa avo vakatora miko svondo rapera zvichitevera kutonga kwakaitwa neConstitutional Court iyo yakati vaMnangagwa ndivo vakakunda musarudzo dzemusi wa 30 Chikunguru. America inokurudzira vanhu vese kuti vasimudzire mutemo wenyika. Vaongorori vekune dzimwe nyika vanoti vakaona kuti sarudzo idzi dzakange dziri nani pane dzimwe sarudzo dzemakore apfuura, asi vachiti Zimbabwe haisati yasvika painofanirwe kuve pakuita sarudzo dzakachena. America inoramba ichinetseka nenyaya yokushungurudzwa kwevanhu nekusasimudzirwa kodzero dzevanhu mushure mesarudzo muZimbabwe. Vanotaurira bazi reAmerica rezvekudzidzana nedzimwe nyika, amai Heather Nowet, vanoti mirizhonga nekushungurudza vanhu hazvifaniri kuitwa mune zvamatongerwo enyika uye kodzero dzevanhu nerusununguko rwavo zvakafanana nokutaura zvavanoda nokusangana nevavanoda zvinofanirwa kuremekedzwa uye avo vakashungurudzwa uye vakachorerwa kodzero dzavo vanofanirwa kuchengetwa zvakanaka. Amai Norwet vanoti America inokurudzira hurumende yeZimbabwe kuita hurukuro dzakadzama neavo vese vane chekuita nezvokuumbwa kwemitemo uye kutaura nevamwe vezvamatongerwo enyika uye nevezveupfumi hwenyika kupindudza zvinhu muZimbabwe. Vanotizve America yakamirira kuita hurukuro nevakuru vezvamatongerwo enyika, vezveupfumi hwenyika nevanhu veruzhinji kuti utongi hwejekerere huvepo kuti vanhu vese vagare vakasununguka uye kuti vabudirire. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica maererano neZimbabwe. Maaverengerwa neni Tanonoka Wande.
munhau dzemitambo. Vatambi vetsiva vemuZimbabwe vatarisana nemukana wekamwe chete muupenyu hwavo apo vari kupinda munhandare manera anhasi vachirwira mabhande emuZimbabwe neemuAfrica. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Manheru anhasi vateveri vemutambo wetsiva vari kuungana muHarare apo vatambi vemuZimbabwe vari kupinda munhandare vachirwira mabhande emuZimbabwe pamwe nekuwana mukana wekurwira bhande remuAfrica zvichitevera chibvumirano chakaitwa neve Color Coda Boxing Promotions pamwe newe World Boxing Federation. Chibvumirano ichi chinoti vatambi vemuZimbabwe vanenge vatora mikombe uyezve varatidza unyanzvi hwetsiva hwakadzama vanopiwa mukana wekurwira mukombe wemuAfrica newe pasi rese kana vakakwanisa kusvikako vari pasi peWorld Boxing Federation. Iyi ndiyo nzira imwe chete yakatorwa naCharles Manyuchi ari pasi peve Oriental Boxing Promotions yekuZambia apo akatora mukombe muAfrica ndokuzonotora mukombe weWorld Boxing Council weSilver asi ari pasi peWorld Boxing Council kwete World Boxing Federation. Mutambi wemuZimbabwe wekutanga kuwana mukana wekurwira bhande remuAfrica iri ndiSting Goredema uyo ari kupinda munhandare achirwa naTony Salam wekuNigeria mumukombe weCruiserweight. Vatambi ava nezuro vakapotsa vatambidzana zvibhakira apo Goredema akadira Salam mvura panguva iyo vatambi ava vaive vaunganidzwa kuti vaonekwe kuti uremu hwavo hunoenderana here nebhande ravari kurwira. Goredema airayiridzwa nemushakabvu Langton Screwboy Tinago. Asi mutambo wakatariswa neveruzhinji ndeuyo uri pakati paPeter Pambeni naPhilip Musarire avo vari kurwira bhande reuremu wemiddleweight remuZimbabwe. Vatambi ava havana kana mwedzi vachangobva kurwa apo Musarire akakunda mumutambo wekuedzana masimba asi iko zvino pave nemukombe. Musarire anoti pane basa rakakomba. Mutambi uyu anoti mutambo uyu hausvike nguva yakatarwa. Makundano aya ari kusanganisirawo zvekare mitambo mitatu yevanhukadzi apo Chiedza Omokomo ari kubandana naPatricia Apoloti wekuUganda mumutambo weuremu welightweight uyo une manharaunda mana. Omokomo akatora bhande remuZimbabwe mushure mekuisira pasi Mona Lisa Sibanda. Revai Madondo wemuZimbabwe zvekare ari kupinda munhandare achirwa naMartin Tauna wekuNamibia nguva imwe cheteyo apo Nicola Mutonora ari kukandana zvibhakira naLibert Muani mumutambo wemiddleweight. Mutambo wetsiva uyo waive wawira pasi zvinotyisa nemhaka yekushayikwa kwemitambo wave kusimuka uyezve uri kukwezva vanhu vakawanda zvikuru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Mapurisa emukwekwe anorambidza MDC Alliance kuita musangano muguta iri nemusi wesvondo achiti anotyira kupararira kwechirwere chemanyoka chetyphoid chinonzi chiri kunetsa munzvimbo iye. Masangano anomirira vatapi venhau munyika anoti haasi kufara nekudzingwa mabasa zvisina tsarukano kwevashandi nekambani yeZimbabwe Newspapers. Vatambi vetsiva vemuZimbabwe votarisana nemukana wekamwe chete muupenyu apo vari kupinda munhandare manera anhasi vachirwira mabhande emuZimbabwe neemuAfrica. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Ndekusiyai mina Sitandekile Musanga.